Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kubvumbi 25/2019. Makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mushonga unodzivirira vana vadiki kuti vasabatwe nemalaria unoparurwa kuMalawi, Kenya neGhana pazuva reWorld Malaria Day riri kucherechedzwa nhasi. Kushanya muZimbabwe kwemutungamiri wenyika yeUganda vayoweri Taguta Museveni kwosimudza mutauro wakanyanya munyika.
Tengo kukurudzira kubatsirwa kungovakirwawo pekugara. Kuti izvozvo handiti ndiende chigara pamba pemunin'ina, nenda tomupawo mutoro. Ndine mhuri yangu kuvakirwawo dzimba nenguva yacho yekungopuwawo zvokufuka kana zvokudya.
Vanhu vakavhiringidzwa necyclone Idai vokumbira hurumende kuti ivatsigire nekuvawanisawo pekugara sezvo magariro avakaita pari zvino kuchimanimani asina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza chirwere chemalaria kana kuti World Malaria Day. Sangano reWorld Health Organization kana WHO rinoti zuva ranhasi racherechedzwa panguva iyo sangano iri raparura muAfrica urongwa hwekutanga kudzivirira chirwere ichi pachishandiswa mishonga mitsva. WHO yakasarudza Malawi kuti ive inotanga kushandisa mushonga wekudzivirira chirwere ichi pamwe nenyika dzinoti Kenya neGhana sezvo nyika idzi dziine uwandu huri pamusorosoro hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Chirongwa chaparurwa ichi chichadzivirira vana mazana matatu ezviuru kuti vasabatwe nemalaria uye zviuru zana nemakumi maviri vari vana vemuMalawi chete. Tine hurombo, mushonga wekudzivirira malaria uri kutanga kupiwa vana kusvika pamakore maviri munyika nhatu idzi. Dingindira regore rino rinoti kuti pasave neanobatwa nechirwere chemalaria zvinotanga neni kana kuti zero malaria starts with me. WHO inotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni mazana maviri negumi vakabatwa nechirwere chemalaria muna 2017 zvichienzaniswa nemamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu nemapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi muna 2010. Zimbabwe inoti uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi hwaderera nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana, asi vakawanda vachibatwa nechirwere ichi kumanikaland. Sangano reWHO rinotiwo vanhu vanosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana vari munjodzi yekubatwa nemalaria. Gore rapera vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakafa nechirwere ichi muZimbabwe zvichienzaniswa nevanhu mazana mashanu nemakumi masere vakafa muna 2017. Asi vanhu zviuru makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi kumanikaland kubva muna ndira, zvichireva kuti munzvimbo iyi uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi wakura nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Nyanzvi nyaya dzezveutano dzinoti izvi zvakonzerwa nedambudziko redutu mupengo recyclone Idai. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvezvirongwa zvekurwiswa kwechirwere chemalaria munyika yose, Dr. Joseph Mbiri Kunashe, kuti tinzwe zviri kuitika.
Malaria iri papeak period yayo, inonyanyowanda muna March kusvika muna end of May. Ndonguva tinowana mvura yakawanda, and sezvamunoziva zvakaitika from the 15th to the 17th of March, gore rino takawirwa necyclone yakaita kumanikaland ikaaffecta part of Mashonaland East, part of Mashingo, and a little bit also in Midlands. We had effects, but the huge impact yakasanganwa nayo kuchimanimani nechipinge zvakakonzera kudhirika kana kupanjika kwedzimba. Dzimba dzinowandozotanga takafiricha nemushonga wokudzivirira chirwere chemalaria. Zvoreva kuti vanhu vekumanikaland vane dzimba dzakapazika vese vasara vari panhene, havana protection yevakanga tichitarisa kuwana kumadziro akafiritwa. So nokudaro vari kurumwa neumuti hunowanikwa chirumwa neumuti hwakawanda. Iwowo umuti huri kubva hwawanda nekuti mvura iyoyo yakanaya yakawanda. Iri kuwana huri kubva hwawana pekuberekera pakawanda nekuti mvura iri kujenga yakawanda. Segovernment kana sebato rinomirira zvekudzivirirwa kwemalaria takasanda pano chiri nawo mapartners ikoko tikaisa mamosquito net kudzivirira chirwere kuvanhu vakanga vari matende mavakugara matende veshelta zvibidi kumaschools. Saka takavapa mamosquito net tikuvatsvagira marepellents, uyezve takaseta up matemporary treatment tents kune nzvimbo dzika dzakagurwa nzira dzinoenda kuzvipatara.
Saka vanhu vangazvidzivirire sei kuchirwere ichi? Pane zvimwe here zvavangakwanise kuita?
Hongu, vanhu vanokwanisa kuzvidzivirira nenzira dzakati wandei. Chekutanga ndichocho chekuti tinoziva kuti muto unoruma kana kubvazuva roira kusvika kumamba kwedza. So vanhu ngavaedze kuzvikavha, kupfeka hembe dzakareba. Vanhu kana vachikwanisa kuwana mamosquito repellents atatichitaura ayaya ngavaashandise. Vane mamosquito net ngavavarawo mamosquito net banhu rewayo kuti vadzivirire. Kune vamwe vari kupedza kuvaka dzimba dzavo vakatanga tatisika, vamwe vari kuvaka tukubva takurudzira vamwe vedu kuti vanhu ngavataurire kuti ndapedza kuvaka imba iyoyo ifiritwe zvakare kuitira mosquito. Vaya vane huswa hwakakura padhuze nemisha yavo tinokurudzira kuti vahucheke nepanonjenga mvura pese vanhu kana kubvaremuta. Ndo madzivirira avangaite. Asi kana munhu anzwa kunge asiri kuzwa zvakanaka zvakare, tinokurudzira kuti ngavakurumidze kutaura kune zveutano, tine vanambuya utano vari mumakembi imomo nemumadunhu mavanogara, vatakatrena kutesta nekurapa chirwere chemararo.
Munhu angazive sei kuti anenge akubatwa nechirwere ichi?
Kana uine malaria unopindwa nechando, unotonorwa nekupiswa, musoro unogona kurwadza, munhu anenge achitadza kudya kana kurusa, kupera simba muviri wese. Saka tinotarisa kuti tinokurudzira kuti munhu akangonzwa kuti hanisiro zvakanaka achigara munzvimbo idzo dzatataura dzinei dziri kumabhodha edu, madistrict ari kubvira nemabhodha ana Chimanikaland, Mashonaland East, Mashcentral, Mash West, ndo nzvimbo dzakanyanya kuwanikwa nyamarara inge iri mumashungu. Saka munhu tinokurudzira kuti aende kuchipatara akangonzwa kuti haasi kunzwa zvakanaka. Zviri nani kuti uzonzwa kunzi aiwa haasi malaria asi watestwa.
Dr. Joseph Mberi Kunashe vanoona nezvezvirongwa zvekurwisa chirwere chemalaria munyika yose vanga vari parunare kwaMutare. Mutungamiri weUganda vaYoweri Museveni vapinda munyika masikati ano vakatambirwa panhandare yendege nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMuseveni ndivo vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo urongwa weZimbabwe International Trade Fair uhwo huri kuitirwa muBulawayo. Manheru ano vari kuitirwa mabiko kuState House nenguva dzesere kana kuti na8 pm. vasimuka kuUganda vamuseveni vasungisa mumwe ari kuda kuvakwikwidza musarudzo dzemuna 2021 vaRobert Kyagulanyi vanova muimbi vachizivikanwa nezita rekuti Bobby Wine. VaWine vakakomberedzwa pamba pavo nemapurisa uye havasi kubvumidzwa kubuda. VaMuseveni vakavandudzawo bumbiro remitemo yenyika yavo kuti varambe vachikwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vainge vasvika makore avainzi vaende pamuchikandigere. VaMuseveni vari kushorwa zvikuru nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. VaChamisa vakashora VaMuseveni pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare neZuro.
Tataura kuti isiwo naMuseveni zvaari kuita kune vamwe vanhu vanopikisa vana Bobby Wine nevamwe zvinhu zvinoratidza kuti hazvifadzi kuti vange vachiuya muno munyika. VaMunangagwa ngavaonekwo vachitsvaga shamwari dzine udzamu, shamwariwo dzisina zvinhu zvokuti vari kubatirira vavanogara navo. VaMuseveni vagarisa mumasimba, VaMuseveni vari kudzvinyirira vanopikisa, vari kudzvinyirira vari mumapato anoda zvekuza ruzhinji. Kusunga nokutsikinyidza kwakadaro hasi kutifadza izvozvo.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura pamusangano wavakaita neZuro nevatori venhau muHarare. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANUPF vaKindness Paradza vanoti VaMuseveni munhu ari kudiwa nevanhu vekunyika kwake, nekudaro vanhu vemuZimbabwe havakwanisi kupindira muzvinhu zvinodiwa nevanhu vekune dzimwe nyika. Mukuziya nezvorwendo rwavaMuseveni, tabata munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe pamire hurumende.
Vanonotandirwa kuairport nemukuru wenyika vedu President Emmerson Mnangagwa kuitira vachaitirwa bhangeti nekugamuchirwa kustate house kuHarare zvichatanga kuma8.
Saka vanozoenda rini kuBulawayo?
KuBulawayo vanenge vari kuMangwana kusi.
Asi tambonzwa vamwe vaMangwana vachichema-chema kuti ko sei Zimbabwe yadaidza ivo vaMuseveni vari kupomerwa nevamwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuUganda uko.
Zimbabwe haisi kuda kutonga Uganda. Zimbabwe inovaka ukama nokwete neleadership yeUganda chete, asi nezvizvarwa zveUganda navanhu vomuUganda. Saka zvokunzi kwai kuUganda kuri kuitika zvakati kana zvakati zvinenge zvisinei nokuvaka ukama navanhu veUganda. Torega kudyidzana nenyika dziri muno muAfrica, nokuti kune vanhu vari kutaura kuti zvakati zvakati. Torega here kudyidzana nedzimwe nyika dziri pasi panapa, nokuti kune vanhu vari kutaura zvakati zvakati pamusoro pazvo. Aiwa, isusu hatidi vanhu vanopindira mupolitics dzedu dzomunyika yedu, asiwo hatipindiriwo mupolitics dzenyika dzavamwe. Chatinoita kuvaka ukama nenyika dzakasiyana-siyana.
Topedzisira nekuti iyo ZITF yakakosha zvakadii?
Yakakosha nokuti ndiyo watingati musika watinoona zviri muno munyika. Matinoti tikasvika pastendi ngatiti yedu isusu muchida kutibvunza kuti komaukisei nedigitalization, tinokuudzai kuti haiye zvinoizvi muri kuona setup box yatakaisa apa here ndo ratava kuda kulaunch. Kana tikarilaunch chichi chande chiitika, muri kuona machannel aya anenge achibuda akadai 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 akadai, mataapo taakusangana chibvunza namibvunzo chipindurana. Saka kwese kwamunenge muchienda pamastendi vanenge vachiti commerce neindustry vanenge vachiita showcase what they have. Kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika muno muZimbabwe zvamusinga tozivi. Munoona masekitara muri kufunga kuti mashow aya mune zvakawanda zviri kuitika. Trade fair ndo musika wacho wamunozozviona pazvaiswa pajekerere kunzi uyai muone muite kudya kwameshoko.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Muchikamu chinotevera tichazeya zvakare kushanya kwavaMuseveni kuZimbabwe. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhumwa yeAmerica iri muhurukuro nechikwata cheTaliban muAfghanistan vaZalmei Khalilzad vanoti mindiro panyaya yekuderedza kuva kwevanhu iri paku chengetedza chibvumirano cherunyararo. Sangano reUnited Nations rakaburitsa nezuro gwaro rinoratidza kuti vanhuwo zvavo vemuAfghanistan vakawanda vakaurayiwa mwedzi mitatu yekutanga kwa2019 zvichikonzerwa nemauto emuAmerica achishanda nemauto emuAfghanistan zvichienzaniswa nevanhu vakaurayiwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheTaliban. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuramba kuti vakaudza vaive gweta remuzinda wavo vaDonald McGain kuti vadzinge vaRobert Mueller kuitira kuti kuferefetwa kwechikwata chavaTrump kana kuti vaivatungamira vachivabatsira munguva yesarudzo chakadyidzana neRussia here muna 2016 kusaenderera mberi. Nyaya yekuuya kwemutungamiri wenyika weUganda vaYoweri Taguta Museveni kuzovhura zviri pamutemo urongwa weZITF kuri kuramba kuchikonzera mutauro wakanyanya munyika. Vanopikisa vanoti vaMuseveni nenyaya dzavo dzavanopomerwa dzekutyora kodzero dzevanhu kunyika kwavo vave kusvibisa urongwa hwekutengeserana uhu. Asi vamwe vari muhurumende nemubato riri kutonga reZANUPF vanoti vaMuseveni vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya nevanhu vanoda kusvibisa zita reZimbabwe nezvirongwa zvekutengeserana muAfrica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru mubato reMDC, Senator Douglas Monzora, uye nhengo yeZANUPF inomirira Makonde mudare reParamende, vari sachigaro wekomiti yezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza. Totanga nekunzwa kubva kuna vaParadza.
Hameno vari kuchema-chemaka. Museveni ndipurezidendi weUganda. Vauya vakokwa neumwe wavo vamunangagwa.
Vamonzora munoonawo sei nyaya vaMuseveni?
Vateereri edu angada kuziva kuti vaMuseveni mutungamiri akapinda mupower zvechisimba, akashandisa pfuti, akashandisa hondo kuti apinde mupower achibvisa umwe mutungamiri munhu mutema. VaMuseveni ava munhu ari kuramba kubuda mupower. Varoda kuzvipa temu dzakangowanda-wanda. Pakasvika patemu limiti vanozviisira imwe temuzve. Iko zvinezvi constitution yeUganda inotaura kuti unofanira kuita makore akati kuita kuti uite president. VaMuseveni vakuchinja zvinhu izvozvo. Saka tiri kuita mutungamiri ane human rights record yakashatisisa stereki. Saka kuuya kwake kuZimbabwe kuda kuratidza kuti tinodyidzana nevanhu vakadaro. Zimbabwe haifaniri kudyidzana nemadictator. Zimbabwe haifaniri kudyidzana nevanhu vanombunyikidzira kodzero dzevanhu vavo. VaMuseveni kutaura kwatiri kuita iko zvinezvi. Kune vanonzwa Bob Wine vanova opposition leader wekuUganda ari muJericho zvinezvi. Asi vaMuseveni vari kufamba vachiuya kuno chii chatinodzidza kuna naMuseveni
vaParadza.
Okay, all right. Regai ndivakorekte vaMonzora. VaMuseveni vakapinda vakarova hondo yavo vachirwisana nedictator yanga aripo ainzi Dlamini. Vakapinda 1986 handidi. Ende ndo vakatobatsirwa nemauto eTanzania. Vakabatsirwa nemauto vachibatsirwa AU ichivasapota yakai chiri OAU mazuva iwani. Saka handioni chakaipa ende vanenge vachihwina maelections vachivhoterwa nevanhu muUganda ende isu ndisu vanani vekutaurira vanhu vekuUganda kuti uyu munhu wenyu akaipa uyu munhu akaipa. Ivo vanga vachiteera constitution yavo yekuUganda. Vari kuteera zvinoita zvinoda kodzere constitution yavo. Saka isu kana kuti vaMonzora nevamwe vavo vane pfungwa dzakafanana dzavo havafaniri kunge vachiudza vanhu vekuUganda zvekuita. Ende iye zvino havana dambudziko. VaMuseveni ndo vanotori maelder statesmen muAU iye zvino. Ende hapana dambudziko ratinaro neZimbabwe, hatirwisani navo. Ende tiri tese mukomesa, tiri tese iye zvino yatasvika iyi nyaya yatiri kuti African Continental Free Trade Area tichasenza navo zvakanaka. Ende SADC zvino neEast Africa neCOMESA zviri kutobatana kuti tiite tripartite free trade area. Saka handioni kuti pane chakaipa. Ende ikonomi yeUganda iri kubudirira, ikonomi yeRwanda ikonomi yeBurundi dziri kubudirira ikokoko ndo vari kuma Great Lakes saka tine zvatinofana kutodzidzawo kubva kwavari ikoko.
Vamonzora.
Masimba munyika yese haafani kutorwa nepfuti sezvakaita vamuseveni. Masimba anotorwa nekuvhoterwa. Vamuseveni pavakapinda mupower havana kuvhoterwa bodo sekutaura kuita vaparadza. Aiwa, vamuseveni vakaita civil war vakauraya vanhu vakawandisa chaizvo vakazopinda pachisimba papower ivo. Saka hapana chatinoti tiri kudzidza kubva kwavari. Vane corruption inotyisa. Mahotera ese muUganda ane zita ravo ndeavo. Upfumi hwese huri muUganda ndewavo. Nemwana wavo anonzi General Kane Rugaba mukuru mukuru weamy muUganda mwana wavo. Saka munhu ane uori huri pachena hwatisingakwanisi kudzidza pahuri. Zviri kutaurwa navaparadza kuti kubudirira kuri kuita Uganda nedzimwe nyika kwete. Kubudirira kuri kuita kunoitika kunouya nedemokrasi.
Vaparadza tichipeta chirongwa chedu.
Inini ndinoshaya munoziva vamonzora unonzi vachiti Kagame munhu akanaka zvikuru. Asi vaKagame vakatora nyika sei? Ende iye zvino ndabvunza kakuti pane dambudziko here African Union navamuseveni? Haina. Sadziki ine dambudziko here navamuseveni? Haina. Zimbabwe ine dambudziko here navamuseveni? Haina. United Nations ine dambudziko here navamuseveni? Haina. Izvo zvavari kutaura kuti kune opposition akasungwa ari mujeri. Kana munhu apara mhosva mitemo yenyika iyoyo inotora zvinhanho. Ndo zvakaitika. Saka isu seZimbabwe tingati kana munhu akatyora mutemo kuUganda toti aiwe vamuseveni musasunga munhu uyo nokuti tinomufarira isusu veMDC vanomufarira. Tinenge tingaita izvozvo here?
Petai chirongwa vamonzora.
Vane nyaya yokuti mukuru mukuru weamy mwana wavo. Saka munhu ane tsika
dzevamonzora.
Mambotaura kaimini. Musada kungoine fedha zvese zvese neparedio. Aiwa musa inveda musa inveda nguva yangu akaradza.
Ko Trump mwana wake mukwasha wake vanosedza muwhite house one. Chaipa chi inda musingati Trump arukanganidza.
Ndochipindura hangu here?
Pindura.
Ndati ini Museveni uyu mwana wake ndiye waakaita komanda weamy yake huori ihwo. Tiri kuti izvozvo zviri wrong. Hatina kumboti zvaitwa naTrump zvakanaka isu. Tati izvozvo zviri wrong. Tati kuuraya vanhu munyika mako kuri wrong. Tati kutaura zvakare paredio nguva isisiri yako zviri wrong zvakare.
Munyori mukuru mubato reMDC Senator Douglas Monzora vachitaura vari varunare muHarare. Mazwa zvakare kubva kuna vaKindness Paradza nengo yeZANU-PF inomirira Makonde mudare reParamende vachitaura vari parunare vari muNorton. Vanhu vakawanda vakawirwa nedambudziko remafashamu dutu mpengo recyclone Idai kumaNicaland vanoti vanoda kutamiswa nechimbi chimbi kubva mumakamba avari kugara vachiendeswa kunzvimbo dzinokodzera kuitira kuti vatange upenyu hutsva. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vakasangana nenjodzi yecyclone Idai mwedzi wapfuura iyo yakauraya mazana nemazana evanhu munzvimbo yekuChimanimani nechiPinge uye misha yavo nezvimwe zvivakwa zvikasara zvaparadzwa. Vanhu ava vanoti vari kugara mumatende, muzvikoro nedzimwe nzvimbo dzavanoti hadzina kufaranuka. Mumwe wevanhu ava vari kuda kuti vabve paNgangu Primary School ndiamai Eliza Mutsveta. Avo vanoti hurumende inofanirwa kuvabatsira kuti vatange upenyu hutsva husina zvinetswa zvavari kusangana nazvo pari zvino.
Taingokurudzirawo batsirwa kungovakirwawo pekugara nokuti izvozvo handiti ndiende chigara pamba pemunin'ina nenda tomupawo mutoro. Ndine mhuri yangu kuvakirwawo dzimba nenguva yacho yekungopuwawo zvokufuka kana zvokudya nokuti tatakatorima zvokurima zviyazvi. Infact ini ndachibage ndanitori nacho nokuti ndandakadiridza ndandine mvura saka ndandaka ndinacho saka takangosara tiri pazero. Hatina kana chatakakwanisa kubuda nacho.
Mumwe wevanhu ava vaPatrick Mbaimbai vanoti vari kuda kuti vapiwe pekugara vega nemhuri yavo uye kana rubatsiro rwuchuya rwusvikire pavanenge vagereve gane mhuri yavo
kuti vanhu vari kuda mastand vari kuti kudeni utingapuwa mastand edu etinozozviplanira kuwaka dzimba dzedu po ndipo panofanira kuiswa tende yokuti aone kuplana ari kwete kuunganidzwa pachinzvimbo apo paari kuwaisira tiri kuda izvozvo
nhengo yemdc kungangu vafred dziwande vanoti vanhu vakawanda vari kuda kutamiswa kuitira kuti vagare munzvimbo dzisina njodzi nemafashamo emvura
ndaikumbirisa kudai vanhu ivo vaikwanisa kuti vabviswe vambonotsvakirwa kune imwe nzvimbo yekuti vakwanise kunogara ikoko sehurumende zvikumidzwe kuitwa nekuti mvura ikangoya futi kana isina kuwanda kana shoma shoma vanhu vakasara imo futi vanokwanisa kuti vatakurwe neimwe mvura saka naizvozvo taikumbisa hurumende yedu rubatsiro rukurumidze kusvike kuvanhu nekuvabvisa munzvimbo idzodzo kuti vaone kunomwe kwokunogara
gurukota rinomirira dunhu remanicaland amai ilen gwaradzimba vanoti hurumende ine urongwa hwekutamisa mhuri dzakasara kuchimanimani vachidzendesa kumwe asi vanoti izvi zvichatora nguva sezvo paine zvimwe zvinoda kutanga zvaitwa izvo zvinosanganisira kutsvaga nzvimbo yakakodzera mambo wenzvimbo iyi mambo muusha vanoti zvakaitika kudunhu ravo zvinoda kutsvagurudzwa pachivanhu kuitira kuti vazive chikonzero chenjodzi iyi sezvo vachifungidzira kuti zvine chivanhu mukati vanoti ivo nemamwe madzishe ekwamutambara chipinge nebhuyera vachagara pasi kuti vatsvage masvikiro ekududzira zvingange zviri zvakakonzeresa njodzi idzi
ndipo petumbotanga tanzvera kumasvikiro akasiyana-siyana kuti chinji chogona chakakonzesa chiitiko chakadai kana kusi kufara kwekuti asati azwa tori kuti pana vasi kufara asi pamwe petichazosanganisa masvikiro ese tokwanisa kuona kuti dambudziko konzero chaiho chaicho ndezvipi asi ikozvo tichimbori parisechi yekuona kuti chii chetingaita uye chii chakanyanya kukonzesa chiitiko ichi
asi nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinoti dutu mupengo iri nemafashamo emvura zvakakonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze asi mambo muusha vanoti pane chivanhu chakaitika chinofanirwa kugadziriswa ndakamirira studio 7 kuchimanimani ndini Loida Moyo
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tangatiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika
murikutaura naTinashe Nyakuka
aiwa kwakadiko kwamuruko muri kupi mukoma
kuFlorida muno muUnited States of America maonero angu ndeyekuti to be prepared kuri nani pane kutibatwe tiri unprepared zvatakaitwa last time kuti cyclone Idai yakanga yatozika rodzi chauya nematetens ayo ekuti ichafamba sei yakanga po but vanhu vakangozvitora for granted saka I think even ipapa patoita a slightest chance yekuti this cyclone inogona kusvika muZimbabwe so I think ma areas acho ari marked ngaachitotanga kuitwa ma evacuations vanhu vabviswe munzvimbo idzodzo nezvipfuwo nekuti panoitika zvinhu zvakadaro vanhu vanorasikirwa nezvipfuwo vanorasikirwa nechii nemaproperties vanorasikirwa saka pakatanga kuitwa ma evacuations ezvipfuwo malivestock evanhu nevanhu vachibviswa vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo kana zvisinawo kuitika its fine asi kana zvaitikawo the better kuti panzi pakadonha dzimba pakapwanyika matv but vanhu vakararama
mukoma Hamfrey muripo here apa
no makadini zvinhu
izvi aiwa ndiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi mukoma
inini ndiri kuBloemfontein
ehe taura itini
Africa uko kungoti ndakamuchida kutaura nezvegwaro iri riri kuda kuparurwa iri muzimbabwe
taura itinzwi
ndichiona iri gwaro reraimbova richinzi posa iri ndinoona pariri hapana chisatinga tichachinja pariri asi kungoti zvinhu zvaratidza pachena kuti vamunangagwa havana chavachinja kubva hapana vamugara vangodzokera pazvinhu zvimwe chete izvozvo zvakange zvakange zviripo kare chinhu chavangochinja zita chete zvakangofanana nokuti vangoisa rimwe zita pane chinhu chakanga chagara chiripo kare
tinotenda zvikuru Marvelous nevatereri vose vanga vachipa pfungwa dzavo aiwa sezvo nguva yedu yapera rikaititarise musoro yenhau zvakare tichikuyeuchidzaiwo vatereri kuti muchirongwa chedu chewomen's round table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukurwisa dambudziko rechirwere chemalaria. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu pawhatsapp yedu inoti 0012024650318. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichikusiyai mwina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthwazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulongo lesine mhlazi mashumi mabili la nhlanu kumabasa 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kuya kwecyclone le ingakwenza ukuthi bithiya amanzi amachibi lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathe sebusika kungatshintsha kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho okungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria.
LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day namuhla. Ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu ababanjwa yilo mkhuhlane.
Singaselakho konke lokhu besilakho, sesidinga kathesi ama-records asikwazi ukuthi umuntu uhulumende uzagcina esibhadala phela. Uzasibhadala njani thina asila ama-records okuthi sake saluza konke lokhu sasilakho? Nxa sithi siyakudingisa lokhu ukuthi ahambe edinga i-army eyayikhona ngale.
Abathintwa ngumbhuqazwe wekukurawundi bathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu abahlaselwa kumbe ababulawa ilesi sifo. Lokhu kwenzakala amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique kanye leMalawi ehlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Lona elabulala abantu njalo lachiya abanye bengelandawo zokuhlala. Ingcweti kwezempilakahle zithi amachibi achiywa ilelizulu engabangela ukwanda kwemiyane kanye lomkhuhlane woqhuqho. Isikolo sikahulumende weMelika eZimbabwe sethule umbiko namhla sitshayela uhulumende weZimbabwe ihlombe ngemizamo yakhe yokulwisana lalomkhuhlane. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele encwethi kwezempilakahle uDokotela Elopis Banda.
Je umkhuhlane oshuphayo imalaria. Imalaria ibangelwa ngamainyane ama-mosquitoes. Ama-mosquitoes, they want, ahlale lapho kulamanzi khona. So, ubuya kwe-cyclone le, ngesikhathi ebuye ngaso, ingakwenza ukuthi bithiye amanzi, amachibi, lapha kwakuvele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathe sekomile, sekusebusika, kungatshintsha, kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi, lapho okungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho, imalaria. I-mosquito ihlala kuhle kulow altitude, indawo ezinjengeHarare phezulu, kodwa indawo ezinjengeVictoria Falls, eDinga, eChibanimani lapho kubelezo idayi khona, i-low belt. Lapho kungani kulow ulapho ejayelekele ukuthi ibe khona imalaria. Kuma higher altitude njenge high veld nale esuke Harare sethu segwedi simizile khwekho kayivamanga ngenxa ye altitude akuthi ukuthi kusebaphandleni kumbe kuse madorobheni i altitude yakhona enyanga akula malaria ngoba i altitude yakhona iphezulu.
Siyezwa njalo uhulumende esithi usehlisile inani labantu ababulawa kumbe abahlaselwa yilo umkhuhlane. Liyakubona lani nxa lisebenza lokho ukuthi ngempela imizamo siqinile.
Kunzima ukuthi ngitsho ngoba kangikho kulelo hlandla lwe-Ministry of Health. But imbiko engizwayo ukuthi iyanqobeka mbijana mbijana imalani. Iyanqobeka. Izizathu zakhona ziningi. But okunye okuba khona ukusebenzisa amanethi wona la akhona abuyayo kuyanceda, kuyanceda. Kuyakhangela nje, into abazikhangelayo nje ukuthi after 10 years sekunjalo. Asiko ukuthi lo nyaka kungcono kula last year. Lo nyaka kungcono la 10 years ago.
Abantu bengenzani ukuzivikela?
Abantu abangakwenza ukusebenzisa ama-treated bed nets. Ukwenzela ukuthi nxa iminyane le ingayifuna ukubahlasela, yehlule ukungena. Njalo ama-bed nets la akhona endaweni eziningi ekuma-provincial hospital ama-district hospital ukwenza ukuthi idaba lwakhona nxa lukhona ikuzivikela ngoba ongaceda iminyane ngohulumende eseyaspreya ama-reservoirs but umuntu ngomuzi wakhe lo muzi wakhe abangeza bekebe le mithi yokuspreya ezindlini njalo isikhathi sakhona esasivele sibekiwe sokuspreya sesendlini lesi sikhathi esamanzi la yiso singaniphazamisile.
Lo ngudokotela Elophi Spanda incwethi kwezempila kahle obekhuluma ecingweni lo Stanekile Mhlanga we Studio 7. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo lamhlanje lapho somabhizimusi abakade begcwele ndawana yonke bedinga ukuthengisa abakulungisayo kumbe inhlelo zabo. Umbukiso lo wenziwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuvuselelwa kwama-industries ngokuthengiselana ngesihloko esithi Propagating Industrial Growth Through Trade and Investment. I-Trade Fair iqale ngolwesibili ngemihlangano yabosomabhizimusi ephele namuhla. Kusasa langomgqibelo lumbukiso uzavulelwa uzulu njalo uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni. Iqula elihamba phambili likhokhelwa ngumphathintambo kahulumende kaMuseveni obona ngezamabhizimusi selifikile kobulawayo. Amakampani edlula amakhulu amahlanu aweZimbabwe ayabukisa kuthi amazwe alitshumi lambili agoqela eleBotswana, Ethiopia, Japan, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, America, lamanye lawo ayabukisa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abathinteka lokuhlukunyezwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi bathe bakhathazekile ngokuthi uhulumende ulakho ukungabahlawuli ngoba bengelabo ubufakazi obukhomba ukuthi bahlaselwa ngobani. Lokhu kuvele emhlanganweni wabekhomishini yokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission labengatsha ezitshiyeneyo zempilo owenzelwe eGwanda. kubika uAlbert Ncube.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi laloba kusaziwa ukuthi abantu bahlukunyezwa ngalesi sika kuza kuba nzima ukuthi kube nobufakazi obungemukelwa ngoba isikhathi sesiside. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Frank Baloyi uthi ngakibe bhetsa inkomo zazilana uboya kodwa linoto yatshabalala ngomnyaka ka-1984 lapho yise bulawa ngesikhathi sombhuqazwe wekukrawundi. Ngakho ke laloba bengadinga ukuthi bahlawulwe ngohulumende kuza kuba nzima ngoba bengelabo ubufakazi bokuthi babe lenkomo eziningi.
Kwaba umuntu welenkomo zakhe ezeneleyo zisiyenile lati ngo-84 sabaleka ke ekhaya ngoba kusela muntu saluza konke esasilakho saphendwa ngo-87 sesingaselakho konke lokhu besilakho sesidinga ngathesi ama-records asikwazi ukuthi maybe uhulumende uzagcina esibhadala phela. Uza sibhadala njani thina asila ma-records ukuthi sake saluza konke kuzasilakho? Nxa sithi siyakudingisa lokhu ukuthi wahambe edinga i-army eyayikhona ngale.
Omunye umama obesemhlanganweni munye ongathandanga ukuvezwa igama uthi iningi labo ladlongulwa ngesikhathi sekugrawundi njalo inabantwana abaza kufa bengazoyise.
Okwakibo lakho kuyamlandela phela avuke umntwana lana eselokwakibo. Mina vele isibongo salwana umuntu lakibo vele kazange azangitshele babengachazi lokuthi baya bahlala ngaphi wayengubani wayenjani ngizakhuluma ngithini njalo kuzabe kuzangiphatha njani mina ukuthi umuntu lo vele ngizatholani futhi ngakho.
Umnumzana Ngqabutho Mpofu oyebandla leMthwakazi Republic Party yena usolaba ekomishini ngokuphuza uqala umsebenzi wokukhulumisana lalabo abahlukuluzwayo.
Kati ize yenziwe uhlangothi oluthize igugurawundi ingenziwa ilizwe lonke jikelele kwakutheni kwakujongweni. Kati uma yenza vele yena ngubani? Uma yenza lingadinga ama-newspaper leyo mnyaka bakhona bekhuluma bengavivi. Kati kungani lokhu libhoda ndawonye ukuthiwe linyathele izithunzi?
Okugcizelelwe ngumnumzana Bavubile Mzileti Dube owebhethu likaZulu othe likomishini kumele iqale iveze imbiko elotshwa phambilini ngalo mbhuqazwe.
Mina into engiyifunayo ukuthi first of all let iChiyambakwa leDumbutshena ziphume zazakale bese sibuya ke ebantwini siza ukuthi siyangaphi ngoba lokho esiyakwakhe sikwenza kuzafanana futhi ayenziwa la ama-report ama-commission abakhona kwabakhona ngamaphepha kathese sikhuluma ukuthi asefihliwe emakhabothini.
UNkosazana Linda Mpofu umqoqo wenhlelo ze-Community Youth Development Trust uthi labo abaphatheka kumbhuqazo wegugrawundi kuzamele bajeziswe.
After so we investigatewe lathola ukuthi bengikhuluma iqiniso and iperpetrator nansi liyayazi enxenye uboss or ngubani or whatever what is going to happen to that particular person. As a commission lilama powers yini lilamandla ukuthi umuntu lana limdumele limpophe ayefelejele kumbe ayedilikelwa lijele yini.
Umnumzana Bhizi Ncube omunye wabalwa impi yenkululeko osuka kogodlwayo uduzulu weZimbabwe kumele abambane axazulule lolu daba ludlule.
NjengamaZimbabweans kuyini esesingakwenza kathesi ukuthi sisukele lapho esikhona sisiya phambili ukuze ilizwe lethu lulelane lengqubekela phambili ngoba singala sikhombana ngeminwe akula esizaphetha ngakho ngaphandle kokubambana ngezandla futhi.
Umnumzana Selo Naro okhokhela likomishin oke wathi ngaphambilini imbiko kaDumbutshena lo Chambakwa ayibonakali namhlanje ujikile ethi basafake isicelo sokuthola lezi ngwalo kuziphatha amandla zikahulumende.
I-application isiyenziwe to the minister. Application to the minister ukuthi lawo ma-reports siyawafuna siloku simelele.
UNaro ubeke njalo ukuthi bazaqhuba umhlangano ofanayo eGwanda ngomgqibelo wakhuthaza uZulu ukuthi aze ngobuningi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
ngiyakhohlwa uhlelo le-Life Talk liyalandela uhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela khona okwenziwa ngabesifazana ekuzivikeleni emkhuhlaneni woqhuqho owemalaria. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umeli weMelika kwele Sri Lanka sexwayise izizalwane zelizwe lakhe ezingamakholwa isiKristu ukuthi zingayi enkonzweni kulimpela sonto ngoba kulokwesabela ukuthi zingahlaselwa ngamalwa ecatsha wesiMuslim edlulisa amalawulo athiye amabhomba emzimbeni abulala abantu bhosa abangamakhulu amane ngempela sonto yePasika. Abohlangothi lweziphepheli kumanyana we-United Nations babikwa sebekhiphe isiphephele ezedlula amakhulu amathathu 325 ebezisenkambeni yeziphepheli kwele Libya ngemva kokuphuma kwembiko yokuthi iningi lazo ziyahlukuluzwa lapho zithe zakhonona ngokungaphathwa kuhle kuleyo nkamba. Uhambo lukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni eZimbabwe soluchothozwe kakhulu ngabamabandla aphikisayo abagoqela umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa, yena othi uMseveni ungumbusi omubi. UMseveni ufike eZimbabwe namhla ntambama njalo nguye ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kusasa. Elizweni lakhe uMongameli Museveni usola njalo ngaba amabandla aphikisayo ngokuhlala abahlukumeza lokubabopha nje mahlayana. Ikakhulu umeli wedale lePhalamende umnumzana Bobby Wine. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi akulalutho lubi ngoMuseveni, yikho nje bemnxusile. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Believe Kaule lesikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sipanda onguye osungula lingxoxo.
Akumangalisi ngezinye indlela, kodwa kuyinto embi kakhulu ukuthi kukhanya ukuthi bakhona abantu kuzwekazi e-Afrika abazimiseleyo ukuthi baqhubekele phambili besakha inhlanganiso yababusi ababusa ngondlakela ngamandla lokuthaya abantu lokubopha abantu ongekho emthethweni abangathandi umthetho. Kukhanya kumgcekeke ukuthi ukunxuswa kukayoweni Mseveri kutshengisa ukuthi umnumzana Mnangagwa uzimisele ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwakhe nezinye iinkokeli ze-Afrika eziphathise uzulwazo kabuhlungu.
Babugawule, uyamuzwa uyakhuluma ubaba uSibanda.
Ngiyamuzwa sibili uSibanda, kodwa ke mina ngithanda ukuthi ngithi mina yebo phela singakhuluma ngabo ukuthi engxenye uyoweni Museveni kunje kunjana izolo ngale ngemuva kule kunye kunjalo ye, kodwa ke asikhangeleni phela lapha sikhona kathesi ukuthi thina njengelizwe sikhangelele uyoweni Museveni njengo-president we-Uganda, njalo sidinga ukudlelana lamazwe wonke nala esikhona. Ngingathi ukuthi sokumele sidlelane labantu bonke nje abanye bakhona ababengaqhedakali, kodwa asikhangeleni phela ukuthi uyoweni Museveni uyahamba kobo-United States uyahamba kobo-AU khona ngale amukeleke kuhle abe njalo. Angizange ngizwe nangalephi langa kuswelakala ukuthi hayi kathesi ungumongameli welizwe le-Uganda kodwa okunye izinto ezinye ezithize zazihambanga kuhle. Ngokunjalo ngikhangele mina njengokuthi eZimbabwe lapha unxusiwe ngumongameli ukuthi azofinyelela lapha abe khona ekhangelela ukudlelana kuhle namazwekazi amanye amazwe eku-Afrika. Esihlengeni se-Afrika sikhangelele ukuthi sibe nobudlelwano obuqinileyo kakhulu ngaphandle siphumele ngaphandle. Yikho sikukhangela yikho sikuqinisayo kakhulu njengorhulumente we-ZANU-PF.
Uyoweri Museveni usuke eZimbabwe khathesi akula mnyaka esuke kwele Zimbabwe. Angazi ukuthi ubudlelwano obulokhu busakhiwa kutho ukuthi ubaba uMnangagwa akabathola abangane kuzwekazi le-Afrika lapha kumbe kwamanye amazwe angazama ukuthi akhe ubudlelwane labo nxa ezayo lokhu enamathelana lo muntu oyedwa. Siyazi ukuthi upresident uYoweri Museveni ubhizi uchana lo Bobi Wine njengoba upresident Chamisa echilo kumhlangano wakhe owangolwesithathu. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi akula le nto enhle ngaphuma lapho esingathi kumbe ngeyokwakha ubudlelwano phakathi kwamazwe, ngoba phela uYoweri Museveni besilaye siyazi ukuthi kukhetho lwe-DRC ukuwaphuma lapho ekhulume akade ucabanga yena iSADC yabe yaphikisa ngoba yena bethi ukhetho luyana lubuye lwenziwe njalo iSADC yathi hayi sesifuna khona okwenzakala. Kutshengisa ukuthi vele la uYoweri Museveni uselabangane abalutshwane, ngakho akalato enhle asilethela angasilethela yena noma angasinceda ngayo uyehluleka nje kakhulu njengaye umnumzana uMnangagwa. Njengoba sivele sitsho babagawula ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu abanjengo babo uMnangagwa balalele abantu asebekhangela indaba ezifana lazenezi bezicubungula ngendlela emqoka. Sikhulumile ukuthi umkhono uzalimala ubaba uMnangagwa kalaleli. Siyakutshela manje ukuthi into ezenzayo zikazisindawo uthanda ukubona ngomopho.
Baba Gawule, kungani uMnangagwa engakhethanga umongameli welizwe eliphumeleleyo elihamba phambili kwezenotho njalo ohloniphekayo nje emehlweni ezizwe zomhlaba?
Bakhona phela abantu ukuhlanzeka kwabo kuyathiyana, ngiyavuma khonoko, kodwa ke asikhangeleli phela ukuthi nxa sifuna ukuthi sisebenze ndawonye kwesinye isikhathi kumele singabandlululani. Njalo khonokwana kunye okuswelakalayo kuyamtshintsha umuntu ebe ngumuntu oqina kwesinye isikhathi esenza kuthi anti sikhuluma kalese ngokuthi lapha izinto zonxa zisenziwa izinto zake ziguquke nje ngelanga linye, kodwa khonoku kuyengeda abanye abantu bona babesengani bayaswelakala kuyabayenza kwesinye isikhathi baguquke babone ubuhle obuthile. It's like uYoweri Museveni nxongamiva ayita namhla e-South Africa khona ngayo mbijanambijana njenge-Afrika siyasalela sile muva, kodwa ke selokhu sikhamba mbijanambijana selokhu sikhamba mbijanambijana sikhona singathi sipenda nje sithi lowunje sizayihluleka ukusebenza sonke.
Kuyigqibe ngamafitshane dokotela.
Ngiyakuzwa ubaba uGawu lodubo lukhona ngalokuthi iUganda ila business zayiletha kwele Zimbabwe, udubo lukhona ngokuthi iZimbabwe International Trade Fair ngayelani lokuthi sizame ukunceda upresident uYoweri Museveni ukuthi abe ngumuntu ophatha abanye abantu ngendlela eqondileyo njalo landele zomthetho.
Kuyigqibe layo ngamafitshane baba uGawu.
Mthetha ngifithi ke dokotela Sibanda asakheni omunye umuntu wathi yena alwi Africa ingasebenza ndawonye ibambane ingaqondisana lapho abantu abalahleka khona singenane sisebenze ndawonye njengesizwe se-Africa singaphumelela siye phambili.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF ubexoxe ndawonye lodokotela Nkululeko Sibanda we-MDC.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Uhulumende weLebhilitane sesidla amalangabi evalela lokubisela izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa amaphepha okuphephela kulelo lizwe kanye lalabo abake bavalelwa ejele. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngolondolozwa kwemingcele elwe UK Border Force solubisele ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu lasithupha 56 kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka. Umnumzana Sikhonzile Sibanda ongaboniyo ngomunye owaphindiselwe ekhaya ngeviki edlulileyo ngemva kokupikela icala lokudlwengula owesifazane.
Mina ngangena eprison ngendaba engangiyenzanga, bekwazi ukuthi akulanto engayenzayo, but because vele kwakule statistics yokuthi kumele kube la bantu abangena ejele for those things abangifaka kuzo, abangifakela yona, la my fellow victim of being of that statistics. Kathesi kuthiwa kulamaZimbabwean 2500 omele bebiselwe ekhaya, baphongkungihudula kuphela abangenisa, khonapho bangenise emuva kweplane ukuthi khona abantu abaphakathi bengaboni.
Usibanda uhanjiswe njengesibotshwa elindwe ngabantu abathathu kundizamtshina.
So sithe sifike eHarare bayehla lami bathwalela isikhwama, bafika bangihanda over to ama-authorities angaphe elokuzeni eZimbabwe eHarare. Kwahle kwaba basebeqetha lapho baphenduka, so bagcine khona lapho.
Bamthatha owasibanda bamhlalisa endaweni eseduze lesibhedlela seHarare Hospital egcina abantu abangelandawo yokuhlala. Njengomuntu ongaboniyo uhlangana nobunzima kulindawo.
Kula toilet eduze, nxa umele nge-toilet kumele mphume phandle nimemeze umuntu ukuthi azabuye. Manje ebusuku kuyabe kungasela muntu, abantu abasebenza lapho babe bengasekho. I never expected ukuthi ama-British bengangenza kanje. Nxa bengadeporta mina, what more umuntu right ozibonela kuhle, which means vele they will not even look at that. What were ama champions ama human rights, kodwa this is a complete violation of human rights. Kunzima madoda, kodwa hayi, uNkulunkulu khona uzongisiza one day.
UNkosazana Nariane Shamba owenhlanganiso emele amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Mazimbabwe Yes We Can uphatheke kabi ngesenzo leso.
Ama-British ngabantu abanjani, bekuhambisa isiphofu eZimbabwe? Hayi bakithi, hayi, akwenziwa lokho. Bathi balama-human rights. Ama-human rights anjani? Okuthini ama-human rights?
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Thabiso Moyo simthole sebemdobhile laye, saxoxa laye ecingweni bemusa e-airport belungiselela ukumbisela ekhaya. Laye-ke ungomunye owakwaba yisibotshwa.
Ukubana nomama umntwana esasisonke iminyaka engu-10 agcine embokhisa ngayejele. Ngaphuma lapho ngasebethi kini bangithathele i-status sami, kodwa-ke lapho abathi bafundisele eZimbabwe.
Ugatsha lukahulumende weBrithani olubona ngendaba zasekhaya olwe-home office lwalile kukhuluma ngokubiselwa kwalaba bobabili ekhaya. Bathi bayaphambili ngokubisela abantu beZimbabwe abangela maphepha okuhlala elizweni. Inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kaziphenduke ekhaya zizamukelwa ngezandla zombili kule ngozi sokusenza abangena maphepha balale bequthile ngovalo. Ngimele iStudio 7 eHeathrow Airport, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ozo shambuluka,
ngisona isidakwa ngihlutshwa nje yigoma ingoma kamampintsha ihamba lo Pepsi bese igqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. EZimbabwe limanyanela amanye amazwe namhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Lingakohlwa ukubana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.